Zviri kuitika muZimbabwe zvekorera izvizvi, vanhu vanofanira kunzwisisa kuti chirwere ichichi hachisi chekutamba nacho, ndo chinhu chikuru. Masemaziviro andiri kuita iko zvino izvi ndezvekuti tatova nevanhu vanodarika 20 vashaya nekuda kwechirwere ichi, and zviri kunzi vanhu vanodarika 2000 vaisuspekta kuti vanga vanacho chirwere ichi. And kuri kunzi vanhu vari parisk vari muHarare vari more than 2 million. Saka hachisi chirwere chekutamba nacho, nekuti even semazivira andiri kuita strain iripo izvezvi yechirwere chekorera ichichi haisi kurapika nemadrugs atinoti first line of defense, ciprofloxacin necefriazone. Ndo anotanga kupiwa munhu achisvika ane korera, opiwa iwayo, but matesti akaitwa anoratidza kuti haasi kushanda iwayo. And rimwe drug rinofanira kunge richizoshandiswa rinonzi azithromycin harisi kuwanika rimo muZimbabwe. Saka hachisi chirwere chekutamba nacho.
Munoona sekuti hurumende iri kuita zvakakwana here kugadzirisa nyaya iyi uye zvekudzivirira chirwere ichi?
Maonero andinozviita inini ndeyekuti takarivarwa sevanhu veZimbabwe. Hurumende iri kuti iyo vakatanga kususpekta zvinhu izvi muna September, handisika vachitanga kususpekta muna September ya 2017, ndo pavakatanga kususpekta kuti kunenge kune chirwere ichi chiri kuda kuitika ichi. Asi pane zvinhu zvakawanda zvavaifanira kunge vakaita pakati apa zvaigona kuti tisasvika patiri nhasi. Asi ndiri kunzwa hangu kuti vakati ivo kwava ne-state of emergency yavakaita mazuva achangopfuura aya. Asi maonero angu ndeyekuti pane zvakawanda zviri kufanira kuitwa nechimbi chimbi kuitira kuti maresources ave panzvimbo, matreatment places ange aripo, and nekuona kuti information iri kufamba kuenda muvanhu. Nekuti kana tichiti isusu madrug aya ekutanga aya haasi kukwanisa kurapa vanhu ka, tafanira kuchimeka shuwa kuti vasati vava nechirwere chacho havachiite. Ndo pari more important ipapo, and hurumende inofanira kunge yakutotanga kuona kuti zvinhu zvakaita sekuti mazenda, kufamba kwevanhu, mafurutsa ari kungotengeswa panzvimbo ichi hazvichafaniri kunge zvichingoitwa njenjenje. Asi handisi kuziva hangu kuti ndo mafambiro azviri kuita here, nekuti semanzwiro angu vanhu vachiri kungoita zvavanoda.
Tinonza zvakare kuti imimiwo muri kuedza nepamunogona napo naparutivi kubatsira munyaya yekorera iyi. Chii chamuri kuita?
So zvatakangoita ndezvekuti isusu tine hama dziri kumusha. Inini kuno kwandiri ndiri kuno kuAmerica, ndino mvura inobuda patete apo, kana kuti ndokwanisa kutenga. Handina kana zvandiri kufunga pamusoro pezvinhu zvokuti kana ndava kufunga zvinoda kuona kuti saka mwana wamai vangu ari kumusha anotanga afunga kuti ndiri kumwa mvura ndinoiwana kuti zviri kunzizvo mugodhi mune korera, mune typhoid futi. Saka zvakaita kuti inini wacho ndifunge kuti orit, ndiri kuno, chii chatingakwanisa kuitawo nevamwe vese vari kuno kuti tikwanise kubatsira? Tikaona kuti no, chekutanga vanhu vanoda mvura. Takatanga kufonafonawo kuZimbabwe kuti titaura nemakambani akasiyana siyana vanogadzira mvura. Vamwe vaititi ano isusu tinokwanisa kukupai mvura asi zvekutakurisa chi ndo pasina. Saka tikati no, saka isusu ngatichitsvagaiwo toita konde konde, tikawana mabhauza patinopiwa mvura iya yemahara todini, tonosvika tichisa mvura kuvanhu, tovapawo nemapiritsi aya anonzi sodium hypochloride kana kuti jiki, yekuti kana mukaisa madropu I think 12 mu5 liters inouraya korera imomo, then people vanokwanisa kuzonwa mvura iri nani even pakuwacha kana kudii. Saka ndo zvatiri kuedza kuita, kuti tinoita konde konde pagofundme apa towana maresources atinokwanisa kuzoitisa kuti titewo response, especially kuvarombo vakanyanya vari muZimbabwe vanenge vari kunzvimbo dziya dzokuti vazhinji vanenge vachingotarisa kudiri. Ndo patiri kuda kubata ikoko.
Vanhu vari kudayira here? Vari kuita zvamuri kukumbira?
Takatanga nezuro, saka takatanga nezuro. Isusu target yedu ndeyekuti tikakwanisawo kusvika kana pa $10,000 tinenge taita zviri nani in the next I think the next 5 or 6 days. Saka iko zvine zvima hours ataita watingati pamutana about 19 hours taita about $300. Imari haina kunyanya kuwanda kusvika patiri kuda asi 3%. Saka tiri kuti isusu tikakwanisa kuramba tichitaura kuvanhu zvatiri kuita vanhu vakationawo kuti shuwari vanokwanisawo kubatsira then tinokwanisa kuramba tichireiza. Saka maonero angu ndekuti vanhu vari kuita vachinzwa vachiona vachinzwisisa kuti hazvisisiri zvinhu zvekutamba nazvo izvizvi. Saka ndinofungidzira kuti vachanyatsorespond.